kwai va po rimwe zuva kwakazvarwa chikomana zita rechikomana ichi chainzwi Hendrix vanhu vese ndokufara vachifarira dziyo dziyo dzaimbwa dzinofadza zvikuru kambepo ndokufuridza vanhu ndokutanga kufara Maziso unomira uchidongorera mukaimba kemaziso unomira uchidongorera uchiona wakatarisa vanhu vachifamba famba vanhu vachisekerera zvikanzi mbepo ndokufuridza zvikanzi mbepo ndokufuridza akaimba All alone on the watchtower kambepo ndokufuridza All alone the watchtower kambepo ndokufuridza zvikanzi All along the watchtower kambepo ndokufuridza furidza zvikanzi All along the watchtower kambepo ndokufuridza ndokufuridza zvikanzi All along the watchtower kambepo ndokufuridza ndokufuridza